Sekutanga chatuda chivana zimbabwe vaziwe neruzhinji rwenyika dzese vaziwe ndechekuti Zimbabwe iri pazvirango zvakaipisisa kubva kuvanofanira kunge vari vatungamiriri vayo. Zvirango zviri kutirwadza vana vezimbabwe, zvirango zvenzara, zvirango zvekushaya mabasa, zvirango zvekuti kana kwataura unotukwa kana kuti unosungwa kana kuti unovharirwa, zvirango zvatinazvo zvirango zvekuabdaktwa, zvirango zvatinazvo zvirango zvevatungamiriri vasingadi kuteerera, vasingadi kuudzwa, vatungamiriri vasingana solution. Chirango chihombe chatinacho ndechekubirwa election. Isu nyaya yekuti vari kuti zvirango zveupfumi zvakaiswa nevekuBritain kana kuAmerica, zvinhu izvi ndofunga inyaya iri pachena yekuti ivo pachavo sehurumende yavanoti vanzi Second Republic vakataura pachena kuti izvi vanoda kuti varifume. Pane mareforms anofanira kuitwa, havanotoziva ivo.
Vamuponda, munoti nemashoko ataurwa navasati vayo,
munhu wese chizvarwa chese cheZimbabwe nechizvarwa cheSadak nechizvarwa cheAfrica nemunhu mutema wese ari pasi rino anofanira kunge achisumuka zuva 25 achiratidzira kuti masanctions, which are illegal sanctions which were imposed by America and Britain on Zimbabwe after its land reform, should be lifted unconditionally. Masanctions will only be put on place after Zimbabwe yatanga land reform. But takatanga kutora ivhu tichiti vanhu vatema vasina minda vane minda, ndopakatanga kutaurwa zvekuti masanctions vanozowanda vachiti mahuman rights distance ati zvekuti vanhu vasifayo avo tofanira kuvaregerera nekuti isinimbo isisapa. Murezi yeMDC Alliance harisi bato rakazvimirira, it's a secondary extension yemaimperialist vanoda kutoya kuZimbabwe iite zvinoda America kana zvinoda Britain vachipuhwa mari, nekuti mari yealliance yeMDC Alliance inobva kuAmerica neBritain. Vanopuhwa mari idzodzi kana vasoropoza nyika yavo nevatungamiriri venyika vachiita mhonga popoto vachiita kuti no maelections haana kubuda zvakanaka, tondera jesha kudii kudii kudii. Masanctions should be lifted because they're not approved by the United Nations, they're not approved by any multinational organization. Akangoitwa unilaterally. Saka izvozvo munhu wese including MDC vacho should put Zimbabwe first. We will never find another Zimbabwe. MDC should mature now. They should learn to be a political party to defend.
Maita vamuponda. Vasati vayo manzwa zvataurwa navamuponda kuti bato renyimi riri kushandiswa nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango, munoti?
Chekutanga chinofanira kuziva vamuponda, ndinofunga havana kuzvinzwisisa izvi. Bato reMDC ibato rakaumbwa nevashandi, bato reMDC ibato rakaumbwa nevadzidzi, rakaumbwa nevagari, rakaumbwa nevana veZimbabwe vaona kutambura kwaitika munyika, zvinhu zvisina kufamba zvakanaka, nzara yatekeshera munyika, vanoshanda vasikaholi mari inokwana, vana vechikoro vachidzingwa muzvikoro vachirohwa, munozviziva zvaiitika kwana UZT uko, zvakawanda zvakazviitika. Ndopakafomwa MDC kuti iite anza kuzvinhu izvozvo. Donzvo chairo chairo rakafomerwa MDC kana rakavambirwa bato reMDC kuti ripedzise zviga zvakarwirwa hondo yeChimurenga. Hondo yeChimurenga yakarwirwa nyaya yeone man one vote. Ndosaka muchiona izvozvo uno vhoti riginyi iri kunetsa. Ndosaka muchiona izvozvo uno nyaya yekuti one party state inoda kuita ZANU-PFE. Ndozvakapfomerwa MDC kuti tiite izvozvo zvinge zvisipo. Kune demokrasi munyika mune utongi hwejekerere. Ndofunga maizviona zvaitika vamugabe nevamwe vaona Munangagwa vachimuka chibhebhenene kuponda vanhu, vachimuka chibhebhenene kuuraya nekukwadza vanhu, misha dzichipiswa zvichidii. Ndo zvakaenderwa kuhondo kuti zvisaitika izvozvo. Ndo zvatakafomerwa semusangano kuti tiite tizadzise zviga zvakadaro, tive netive peace nekuwirirana munyika yeZimbabwe. Saka zvekuti tiri kushandiswa nevekunze kwenyika, aiwa zvingangova kutaura havo kunakidzwa nekutaura, asi isu tiripo kupedzisa zvakatangwa nevakarwa hondo yeChimurenga. Ndosaka makaona takasarudzwa nevanhu 2.6 million votes vakatisarudza kuva nechivimbo nesu.
Vamuponda, chiwo chiri kunetsa hurumende yeZANU-PF kuti ingogadzirisa zviri kunyunyutwa nevanopikisa izvi zvekunzi kukodzero dziri kutyorwa munyika muri kuitwa huori nezvimwe zvakadaro musati matarisa zvirango zvamuri kuti zvakatemerwa nyika?
Isusu zvatotarisa ndezvekuti hurumende yeZANU-PF yakatumidzwa miro nawo munangagwa irutano kuti pasine uri pasine corruption tikada kuzivisa vakuru vakuru vasungwa nenyadzi corruption list yacho tutoserera chitaura kubvira kuma ministers kubva kune ma director kunechi ende havasusarudza kuti ndiwe ZANU PF kana ndiwe bato ripi president vakati pasine corruption saka pane vanhu vari kutosungwa ende vari kugara kuma courts madzitare uku vachiprocesswa nyaya dzavo saka hatingade kuti nyaya yecorruption ndiyo yanga yasii inyaya iri kutoprocesswa as we speak.